panguva iyo hurumende iri kuwedzera matanho ayo ekudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri kubhadharirwa mitero gurukota rezvemari muzvinafundo mutori ncube nezuro vakaburitsa mutemo wechimbichimbi kana kuti statutory instrument 7 unomanikidza vanopinza zvinhu kuti vange vachiburitsa magwaro anoratidza kuti vabhadhara mitero pane zvimwe zvinhu gwaro rakaburitswa nezuro iri rakatara zvinhu gumi nezvipfumbamwe zvinosanganisira zvekudya zvekuwachisa nezvekupfeka zvekuvakisa nezvimwe zvinonzi zvinosungirwa kunge zvichiratidzirwa umbowo hwekuti vakazvipinza vachibhadhara mitero nyanzvi mune zveupfumi vari chipangamazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti vanotsigira danho rehurumende iri vachiti ndiyo nzira chete yekuchengetedza nayo makambani nezvitoro zvemunyika zviri kubhadhara mitero kuhurumende pamwe nekupinza vanhu mabasa.
Idanho rakanaka chaizvo randinototi dai rakatoitwa nguva yapfuura iyi tisati tasvika patava apa, nekuti hatingafambisi nyika vamwe vachiita madiro ekupinza zvunhu mahara pamabhodha wozotitarisirwa kunzi vaite makwiki nemakambani anoita zvinhu zviri pamurawo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti matanho ari kutorwa nehurumende aya ndedzimwe nzira dzairi kuedza nadzo kuunganidza mari inopinda muhomwe yayo sezvo paine umbowo hwekuti mari iri kupinda muhomwe yehurumende pari zvino iri kuramba ichiderera.
Zvaiitwa izvi ndo imwe nzira dzekumobilize marevenues, asi zvinogona kuita kuti vemabhizimusi mamwe vanotadza kuzenge vachiita provide evidence yecustoms clearance nezvikonzero zvinenge zvakasiyana siyana. Zvinogona kuita kuti maoperations awo anga achafekwa zvakanyanya, nekuti zvazviri kureva ndezvekuti vakatadza kuprovide evidence yeclearance, zvinoreva kuti zvinhu izvo zvaakubatwa nezimbra.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vanozvibatira mabasa emaoko reSMEs International Expo vaDelight Makotose vanoti chiri kuita kuti vamwe vatore matanho ekupinza zvinhu nedzimwe nzira dzisiri dziri pamutemo inyaya yemitero yakanyanya kukwira.
Matarifs avanochaja kuvanhu vari kupinza zvinhu deno zvati dererei, kuitira kuti vanhu vagone kudii kupinza zvinhu zvavo, voita business pajekerere. Naiye hurumende ichiwanawo mari revenue inobhadhagwa yemataxes.
Vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano recommon market for liberal solutions vari Joyce Ngwenya vanoti vanobvumirana nedanho rekuti mitero inofanirwa kunge ichibhadharwa, asi vanoti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti varombo vasave ivo vanoguma vaomeserwa.
Apa zvautoratidza kuti kuda hurumende yatirasikei gwara. Aiwa, isusu tinobvuma kuti ngakuwanikwe vanhu vanobhadhara mitero majuti zvakadaro, asi ngakunyanye kutarisiswa zvinobva kuivo vanopinza mbatya dzacho mumabhodha, ndokune mhosva.
Hurumende gore rapera yakaumba chikwata chiri kutungamirwa nebazi rezvekutengeserana chakanangana nekumisa kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri pamutemo, asi danho iri rinonzi nevamwe rakonzera kushayikwa kwezvimwe zvinhu munyika. Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri? Vangwenya vanodzoka vachiti
ava vanotengesa matashop kana downtown havangapiwe mhosva yekuti ndo vanovharisa vanasipanana. Ok, nekuti kuvharwa kwemashopu mahombe hakusi kuchikonzereswa nemaSMEs, kuri kukonzereswa nemonetary policy inorambidza vana Ok nanasipa kuti vange vachitengesa zvinhu zvavo nemaUS dollars.
Kubva muna zvitagore rapera, Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA inonzi yatora zvinhu zvinokosha US$2.4 million zvanga zvichiedza kupinzwa munyika zvisina kubhadharirwa mitero. Ukuwo nekuda kwekusimukira kwezvitoro zvidiki kana kuti matakshop zvazara munyika, zvimwe zvitoro zvikuru zvinonzi zvave kukundikana kuzadza masherufu azvo nezvitengeswa nekuda kwekuoma kwezvinhu, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvave kumanikidza kuvharwa kwezvitoro zvikuru zvakawanda munyika. Kunze kwekunge hurumende yatora matanho anogutsa matei yose, vamwe vanoti zvinhu zvicharamba zvichiita sebhasiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kududunuka.